Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 17/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika muZimbabwe nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu. Mutungamiri webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rapedza urongwa hwekutsvaga vacharimiririra musarudzo vagari vekumasvingo votyira kupararira kwechirwere chekorera nekuda kwekushaya mvura iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekusimbaradza kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. VaNyusi vabva vapinda mumusangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatsigiri veZANU PF vakawanda vaendeswa nemabhazi kunhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport kunochingamidza vaNyusi izvo zvinonzi zvakanganisawo kubhururuka kwendege sezvo vatyairi vendege vanzi vambomira panhandare iyi nekuti pange pakazara vatsigiri veZANU PF ava. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzemakanzuru nematare eparamende dzapera kunze kwenzvimbo mbiri chete. Vakawanda vanopikisa bato iri vari kuti zviri kuitika zviri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pane nguva yakareba pasina kuziviswa zvabuda musarudzo idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Isusu tine consensus candidate. It's a disruptive selection method. Isati yakamboonekwa muAfrica muno. Ndo demokrasi yepamusoro-soro yakaitaura inonzi citizenocracy. Kuti vagari vane simba vatora simba ndevanosarudza macommunities avanogara munzvimbo dzavanogara kuti mutungamiri wedu vatinoda ndinhingi saka masara kumashure izvozvo kana muchungwa tihazvisati zvakapera zvakatopera kare vanhu vakuziva vatungamiri vavo tangosara neHarare chete neBrewers mumadhorobha makakati aiwa vazhinji vacho vamwe variko kuti nemasiti neMPs saka hai hatinokurumidza kufurusa kana kushaisa mufaro kune vamwe vachiri kuita basa nekuti tiri kuona kuti vanhu vanosarudza vatungamiri vavanoda zvichatendedzwa muchinguva chakakwana asi kumwe kweseko haa basi akapera takatobura bhodho zvokuti kana musina kudya kurangidza kuti maitwa vatorwa asi kana muriope wobwo vari kudya vanoziva kutoti aiwa yakaibva shambakodzi ikapakurwa chatosara kwatova kuita isusu vandazva togeza maoko.
Asi mungati vanhu ndo vakasarudza here apa kana kuti vari kusarudza vatungamiri vavanoda nekuti vamwe vanenge vari kuti vachamisa ndo vanenge vapuwa masimba akawandisa ekuti ndo vanenge vachitoona kuti ndiani akwikwidza.
Zvino vachamisa vava Mwari. Mwari ndo vega vanosarudza vanhu ndo vane simba guru rokuziva kuti anopinda ndiani kusapinda vanhu vasarudza utungamiri hwavo. Indongova mutungamiri changu chete ndiri muchairi wechikepe kuti chinge chifamba zvakanaka. ZANU PF vada kunge vachijairira kuti tivaudze kuti taapakati bhinya hariudzi hariridzi huri kuti uyai kuno auende kumapere woita musangano wamapere kuti chindo chiri kuchangu chembudzishi ndoo mandino zvichengetera undomezvipotora umundomesheche wamufaro wakadiko wokufarisa zvakadaro wokuita muchato nebere kuti bere uya upinde muchirwi changu isi hatifambi tichidaro takavhara takasunga togara tichitaura chitisunga wanisunga dozen nyika iri kufara nyika inoziva kuti iri kusarudza vatungamiri vayo nese ukanobvunza masabhu kumabhishe vabhizinesi vana muchina bhizimusi vese munharaunda vemachechi vari kuziva kuti vakapedza uye vari kuronga zvinhu zvavo munharaunda vachiita kanitwawo kugadzira muchato mukuru.
Vamwewo vari kuti rimwe dambudziko ramubato nderekuti vari kutaurira bato vanenge vaita vashoma zvekuti dzimwe nguva kana vatori venhau vanotombonetseka kuti votaura nani kana vasina kubata vachamisa vasiziva namuzvari maere chete
imakambona kuti miromo inoita miviri handi muromo ndoumwe njere ndo dzinoita mbiri maziso ndaita maviri makumbo maviri maoko maviri muromo ndoumwe nekuti haungaiti miromo miviri mburi yo dzikawandisa muzozivi panopinda nemuvengi saka ichakarongeka isu tine mutauriri wechechi ini handitomboridzi mutauriri ndiri mutungamiriri mutauriri ndio aripo nemutevedzeri wake ndio basa ravo iroro.
Bato renyu rakambovimbisa mazuva apera yekuti mune urongwa hwekuti mumboende kunyika dzemusadhak muchinovapira nemamiriro akaita zvinhu munyika mungatiudza kuti zviri kufamba sei paurongwa ivo?
Nyika dzese dzemuno musadhak nemuafrica dzagamuchira dzava neurongwa dzava nemazano dzava nemashoko ezvekuita nesarudzo dzemunyika yezimbabwe takavaziisa tinovaziisa uye tine mufaro kuti zvose zvatakataura nezvose zvatakavapira vanonzwisisa kuti zvechokwadi tine dambudziko munyika muno.
Makashanyira nyika dzakasiyana siyana here kana kuti makangotaura neiro gungano racho reSADC chete?
Kutoshanyira kuti titaure kwese tichatiri murutsokaka hakuna chinouya wakagara munoziva kuti vakuru vakati hakuna chinouya neronga ngwena inozika chebaba chinesi hatizedi ngwena asi takatidza ipapo kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa nekutoshandirwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Zvichakadaro mutauriri webato reCCC muzvari Fadzai Maire vashora zvikuru utungamiri hwava Emmerson Mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vachiti vari kutonga nedemo zvave kutodarika zvaiitwa namushakabvu Robert Mugabe. Muzvari Maere vati vanopikisa vari kushungurudzwa nekusungwa. Vange vachitaura pamusangano weGeneva Summit for Human Rights kuSwitzerland. Vanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vange vachichema-chema pamusangano uyu kuti zvinhu hazvagumira zvakanaka munyika dzavo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi sezvo chitema tisina divi ratinorerekera tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi tikatanga nekuvabvunza nezvemashoko ekuti vamunangagwa vari kutonga nedemo.
Vamunangagwa kwatiri isu tinoona vari munhu wakanyorova zvikuru nokuti mimwe misikanzwa yatinoona inoitwa navana vezimbabwe zvikuru vanowanikwa mumaopposition parties akafanana neino tungamirirwa nana Mahere uyu ndeyokuti dei vazhinji vavo vachitova kujere zvatiri kutaura pano. Asi mutungamiriri wedu wenyika unoda kumbotora kuita mwoyo murefu navanhu vanotyora mutemo navanhu vanosvibisa zita renyika navanhu vanotanga nyaya dzavo kana vaona vanhu vanoshanya kana kuti vanhu vanenge nguva yamaelections kudai vanotanga kutaura zvemastori zvavanga vasingambotauri nguva dzose.
Asika vamwe vari kuti vanopikisa kunyanya ndoo vanenge vari kusungwa vatogare pevasingapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso veZANU-PF vari kunzi vanongobata voregwa kana kuti catch and release.
Vanhu vose vari kusungwa ini kuconstituency kwangu kwandinobva kune vamwe vokwedu vakatoonekwa vachiita musikanzwa vakatosungwa vanotova muchitokisi izvozvi saka hakuna usingasungwi munhu wose unosungwa munhu unozonyuma mari yechibatiso netsika yokudzokorora mhosva imwe chete toti wapuwa bail nhasi waudzwa kuti usanoita chakati nechakati mangwana wochiita inyaya yekuti vane vachida kutsvaga publicity wozorwadziwa ava mukati mazuva awandisa nokuti ndiwo arwa nomutemo
ko munoonawo sei nyaya yesarudzo dzekutsvaga vanomirira bato reCCC
zviri kuramba zvinhu zvacho zvaunongoziva kuti chimhuka changa chichingodimbuka dimbuka chichingodambuka makumba acho chichingoti chikadai vanhu havasi kupindirana ivava nokuti pati yacho inotungamirirwa nomunhu mumwe chete haina structure haina bumbiro romutemo kutoramba kwazvo ukaona vanhu vachikonewa kubudisa kuti ndivanani vachavamiririra ko vachavasapota vanozoziva rini kuti uchavamiriri wedu ndiani
asi kavanotiwo nemiwo mubato menyu esarudzo dzacho dzinoitawo mutauro takaona vamwe vachiitawo mhirizhonga dzimwe dzacho dziri kunzi dzidzokororwe
aiwa munhu wose unoda kutonga vanhu vose vanotoda kuti dei ndaitawo nechigaro kuzanu PF ndikaitawo kansela ndikaita MP saka panonge pachidaro munototi mumonopetsipo akanyange dai muchitraina kuti mugonotamba neimwe timu muchitotraina muri timu imwe chete
vanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kusouth africa apo paine kushushikana munyika pamusoro pekukura kwedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kunyanya nevechidiki mamwe masangano evechidiki kubulawayo ari kushanda nevamwe vechidiki kuedza kurwisa dambudziko iri kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
pachidziro chechimwe chezvitoro zviri papomola south shops mumusha wepomola south mubulawayo pane zvinyorwa nemifananidzo zvakaitwa nependi yemavara akasiyana-siyana akajeka zvekuti vakawanda vanotomira vachiyeva kana kuda kunzwisisa kuti chii zvinyorwa nemifananidzo iyi zvinotaura zvakasiyana-siyana pamusoro pedambudziko rekunwa kana kuputa zvinodhaka zvichikurudzirawo vechidiki kunyanya kuti vasaite zvekunwa kana kuputa zvinodhaka uye zvakaitwa nevamwe vechidiki vachishanda nesangano reYellow World Gogo Patricia Ndlovu ndiwo muridzi weAyetu Sports Bar apo panove nezvinyorwa nemifananidzo iyi vanoti vakabvuma kuti pachitoro chavo paitwe izvi nekuda kwekuziva dambudziko rakatarisana nevechidiki kunyanya munharaunda mavo vaprince saurombe mugari wemupumula south vasaurombe vanoti vane mwana ari kusecondary asanganawo nedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka zvekuti pamwe ange ave kutomborobva kuchikoro vanoti vanoona chirongwa chakadai chichibatsira kukurudzira vanhu kuti vataure nezvedambudziko iri izvo vanoti zvinobatsira kuti ripere
inini ndatonetseka because dambudziko iri rakatozopindwa nemumba mangu kubatsire vanhu kwari kuita vakomanavo kuti dambudziko iri ritiperere dai vachifamba nemuzvikoro macho imomo vachienda vachinyore midhuri yavo iyoyi zvaari kuita izvi vanonge vachitobatsira zvakanyanyisa nguva saite kumabhawa kuno chete
fried mjoli ndiye mukuru wesangano reYellow World anoti chirongwa chezvinyorwa nemifananidzo ichi chiri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi key to the city icho vari kuita nemamwe masangano evechidiki vachitaura pamusoro pekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti mental health pride anoti maonero ake ndeyekuti chirongwa ichi chiri kubatsira kuti vanhu vataure nezvedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka
mayoung people vari kunyanya kuita zvinhu zvemadrugs tiri kuona madrugs manyuwani every now and then saka it is best kuti titry right now kuti ticreate maconversations around that as well ndo saka tichiita mamural painting in public spaces kuti acommunicate nemayoung people edu
mumwewo wechidiki ari kushanda muchirongwa ichi ndimuono wenkosi mube uyo anotungamira sangano revechidiki resave a soul save a life rinoshandisa zvinyorwa nemifananidzo mukukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka anoti maonero ake ndeyekuti vechidiki vanopedzisira vaita zvezvinodhaka nekuda kwekushaya zvekuita nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi
tine nyaya yekuti munhu anenge akaroyiwa but haisi nyaya yekuroyiwa haisi nyaya yemuti but its a challenge of depression yekukura uchina chinhu vanhu havana basa so they end up doing those things
kunze kwekuita zvezvinyorwa nemifananidzo izvi veYellow World vari kushanda nemasangano akasiyana-siyana evechidiki vachipindawo muzvikoro bhoro vachiita zvemitambo senzira yekutaura nezvedambudziko iri uye kukurudzira kuti vechidiki vasaite izvi. Kuda kunze anoshanda akazvimirira semubatsiro wevanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana kana kuti counselor muchirungu. Anoti zvimwe zvinoita kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ritekeshere inyaya yekuti vanhu vakawanda havatori nyaya yeutano hwepfungwa sechinhu chakakosha, achitiwo zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya iyi.
Tinokumbirawo kuti government yedu isete budget yakangotarisana nezvemental health.
Dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kunyanya nevechidiki riri kukura munyika zvekuti kunyange mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kugara vachitaura nezvenyaya iyi. Kunyange hazvo mapurisa akaparura chirongwa chekusunga vanotengesa uye vanoshandisa zvinodhaka, vamwe vanoti izvi hazvizi kunyanya kubatsira sezvo paine maonero ekuti vanhu vanopinza nekutengesa zvinodhaka munyika vane ukama nevakuru vakuru. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanoshandisa zvinodhaka vanoda kuenda kumunzvimbo dzekuvabatsira kana kuti rehabilitation centers, kwete kuendeswa kumajere. Mwedzi wapera, bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakazivisa kuti hurumende iri kusendeka parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kana kuti 500 million yemari yemuno yekurwisa dambudziko iri, kusanganisira kuvaka nzvimbo dzehurumende dzekuti vanenge vaine dambudziko iri vanobatsirwa. Pari zvino nzvimbo dzakadai dzirimo munyika hadzisi dzehurumende uye vakawanda vanoti dzinodhura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vagari vemumasvingo vave kutyira kutapurirwa chirwere chekorera icho chiri kupararira nenyika yose sezvo vachiti kanzuru yavo iri kutadza kuvawanisa mvura yakachena. Asi kanzuru iri kunakurira nyoka menyu kukambani yemagetsi yeZESA ichiti haisi kukwanisa kuchenesa mvura nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vanoti vave nesvondo rose vasina mvura, zvinonzi nemumwe mugari amaisungano zvaraibwa nasve zvinogona kupinza utano hwavo munjodzi.
Dambudziko remvura ratishungurudza zvikuru, kunyanya takatarisana nedenda rekorera riri kutenderera richifamba ende mudunhu redu remasvingo provhinzi rapinda. Saka chiri chiri kutishungurudza zvikuru kuti hatava ne7 days tisina mvura padenda riri kudongorera. Zvinova zvichaisa upenyu zviri kuisa upenyu hwavanhu vazhinji padambudziko.
Izvi zvatsinirwawo navakafa mugwadi vanomirira kodzero dzevakaremara.
Upenyu hwavanhu vakaremara vazhinji vacho kana kuti tongoti 99% haigoni kurarama isina mvura. Bhozi vanenge vachida kuti vazhinji vacho vanenge vachida kucleanwa nguva shoma shoma kuti vagare vakatsvinda. Saka zvoreva izvo kuti kushayikwa kwemvura vasingagoni kuinda oso kusvorani zvorovati upenyu hwavo hwava panjodzi. Takatarisana nekorela iri kukwira zuva rimwe nerimwe, tikatarisa mastatistics acho ari kukwira zuva rimwe nerimwe, zvorovati upenyu hwacho hwavo hwava panjodzi. Zvoreva kuti dzimba dzavo nenharaunda dzavanogara dzatova breeding system youmuto kunokonzera chirwere chakaipisisa icho chanetsa munyika yedu.
Vagari vakawanda vave kunochera mvura kuzvibhorani nemamwe matsime asina mvura yakachena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere chekorera. Sazigara vesangano rinomirira vagari mumasvingo vatobati mbeto vati havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu.
Sevagari rine kutsutsumwa kwakanyanya nenyaya yekushayiwa mvura mumasvingo eben. Saka isusu sevagari tiri kukumbirawo kanso kuti ibatsire panhau yakadai yekushayiwa kwemvura. Tava ne7 days tisina mvura. Munoziva kana kusina mvura zvirwere zvakawanda zvinogona kuva. Korera inogona kutibata tikaparadza guta.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati vakagara pasi nekambani yeZESA svondo rino vakawirana kuti isadzime magetsi kunzvimbo inochenesa mvura kutanga nhasi.
Kana zvikaramba zvakadaro vakasazochinja kutorana kwavatakaita navo pachava neshando kwenenge yavapo maererano nemvura kuya kwayo. Asi zvisinei izvozvo, ZESA imwe source of power yemasola chiri kumboita ongoro netsvakirudzo yekuti zvinofamba sei nokuti purosesi yacho inoda mari yakawanda.
Vatiwo vari kuita tsvakurudzo yekuona kuti vangashandisa here simba remagetsi kana kuti sola kuchenesa mvura. Mutauriri wekambani yezesa wa George Manyaya vati hawakwanisi kutipadivira wapanyaya ii wachiti wanoda kutanga wataura ni mashandi wekambani yao wekumasingo kutivanzo kutichichi likutora nzimbo. Chichakadaro umacho kwa kabuli suwadeba zileze utano vanu makumi masano ni watanatu kana kute 56 wano kungi wakutuwaka batuwa nechi wereche kolera nezuro izo sasisa uandu ya batuwa nedenda ili munyika yose pachuurune gumine wano umwe kana kutu 1017. Pane vangu wakabato apa, pane gumi wari mumusha we Glenview, kumine washanu kubudiriro, watana atuku zivarasekwa, ne waviri kuota Falls mkudari gurure Harare. Waviri wakabato kuchipinge, kumine umwe kwa mtari, mumwe chete kumuzi, pamwene wafumba mkuchimani mani. Vanu watana atu wakafane chiwere ichi munyika, kunyange uwandu uu, unogona kunge wakakura, sezo pachiruku vene kwa imwe mitumbi, kutijaka fane chiwere ichi yere. Mutauriri webazirezo utano vadona watumjiri vari kutenda kutinyika ila tasa na nidampu zigore kupararira kwe chirwere iji asi vati waka gazira zikakwana kurapa warwere muzipatara
chirwere kana chata ura kutupaita chirwere chaka Ministry of Health and Child Care vanu vavaitwa kwa activate vanu vava kuma provinces kutivaji zidisa vanu kuzibata utano kisa maoko kutia shakanaka kupoeta mvura sozo zinendrana ni kuzirira chirwere izo zvikwese kwatiri kutaura kuti vane vari kudzidzisa vanhu kuti vaite utano kuzivirira kwechirwere chakaita sekorera.
Vatenda wokuti kune vamwe vanhu vekunyika yeMozambique vakashaya nechirwere ichi munyika vachiti hurumende hairambidzi kurapa vanhu vekunze kwenyika muzvipatara zvayo. Korera inokonzerwa nekunwa mvura yakasviba kana kubata zvekudya nemaoko ane utachiwana. Vanhu vanokurudzira kugeza zvekudya nemvura yakachena uye kuifashaidza. Vanenge vatanga kuita manyoka asingapere vanokurudzirwa kumhanya kuchipatara sezvo chirwere ichi chichiuraya chikanonokerwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kunyangwe hazvo paine bumbiro, paine budiriro yaitwa pasi rose mukuchengetedza kodzero dzengochani. Ngochani dzinoti dziri kusangana nerusarura uye kushungurudzwa zuva nezuva muZimbabwe. Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Sangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGAUS rabatanawo nepasi rose mukuumba nyika ine mudingindira rakanangana nekuumba nyika isina ruvengo kana kuti ine ruvengo rushoma nerudo rwakawanda. Apo mamwe mapoka evanhu ari kuti tsika iyoyi haifaniri kuregererwa ichienderera munyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusimuka nhasi vakananga kumusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 Summit kuHiroshima, Japan. Asi vanonzi vachadzoka nemusweshondo kuzosangana nevebato remaRepublicans kuti vavirirane panyaya yekuti hurumende yavo ibvumidzwe kukwereta mari yekubhadhara zvayakatenga mubudget. Musangano weG7 unotanga nhasi, unotanga nemusi wechishanu uye uchapindwa nenyika dzinoti United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Britain negungano reEuropean Union.
United Nations inoti iri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu kubatsira vanhu vekuSudan uko kune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nechimwe chikwata chemauto chakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 676 vafa uye vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu kana kuti 950,000 vatiza misha yavo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino taita rombo rakanaka rekubata mutauriri wesangano reInternational Organization for Migration, amai Fadzai Nyamande Pangeti, pamusoro pezviri kuitwa nesangano ravo mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aiwe minotarisira kupa vachadzoka rubatsiro rwatinowanzopa vachangosvika. Rubatsiro urwu runowanzosanganisira chokudya, zvekuti vashambadzike kana kuchengetedza utsanana, mari yekufambisa nerubatsiro kubva kuna vanachipanga mazano, kunavo vanenge vashungurudzwa nemafambiro avo kusvika kuno kumusha, yatinoti immediate post arrival assistance.
Muri kushanda pamwe chete nehurumende here pabasa rese ramuri kuita iri, uye muri kuibatsira nenzira dzipi?
Basa rese ratinoita sesanganero IOM ndere kubatsira hurumende mukugadzirira kudzoka kwezvizvarwa zvemuno. Mazuva apfuura aya takabatsira hurumende kuti iite hurukuro kuSouth Africa kuti tizive kuti vangani vanotarisira kudzoka kumusha uye kuti vanoda rubatsiro rwakadii. Zvakawanikwa muhurukuro iyi zvava maoko ehurumende. Vachashandisa magwara ayo kuti vagadzirire kuuya kweavo vari kuSouth Africa.
Munotarisirwa kutanga riini kuchidzosa vanoda kudzoka kumusha kuvabatsira kuvadzosa kumusha?
Urongwa hwese hwekubatsira huchatanga kana mari dzichinge dzawanikwa. Pari zvino tiri mushishi mukutaura nevatinoshanda navo kuti mari dzekutanga basa iri dziwanikwe. Tiri kushanda pamwe chete nemapato esangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti tiite mudeme mudeme tichibatirana kuti basa iri riendeke.
Tinoona kuti IOM yagara ichiita basa rekubatsira vanoda kudzokera kunyika dzavo pasi rose. Musiyano uri papi pabasa iro ramagara muchiita neiri rakatarisana nemi rezvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permit?
Sangano reIOM pasi rose ragara rinobatsira vane chido kudzokera kunyika dzavakazvarirwa asivo vasina mafambiro, yatinoti assisted voluntary return. Kudzoka kwevari kubva kuSouth Africa vane maZimbabwe Exemption Permit kana kuti atinoti maZEP holders rakadaro kufanana nezvirongwa izvozvo zvatinowanzoita. Asi reZEP rakarerekera pakubatsira hurumende mubasa rekuti vane maZEP permit vadzoke mune zvakanaka uye kuti titarise kuti vanozoitei kana vachinge vadzoka, uye nekuti kwavanosvikira kwacho vachanotambirwa mune zvakanaka here pavanodzoka.
Totarisa ivo vari kudzoka kumushava, ndezvipi zvavari kutiwo dai vabatsirwa nazvo nesangano renyu, uye nzvimbo dzipi dzavanoda kunogara?
Vazhinji vakatarisirwa kudzoka vanoti vanoda kunogara kumaguta nekuti ndiko kunogona kuwanikwa mabasa kana mikana yekutanga mabhizinesi. Vanotaura ivo kuti vanoda rubatsiro nepekugara, zvipatara kana kuti zvinoenderana neutano hwavo, chikafu nenzvimbo dzevana dzechikoro.
Aho vanga vari mutauriri wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM amai Fadzai Nyamande Pangeti vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kuita hurukuro inotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tine hurukuro nemasangano ari kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vasvika munyika nhasi murwendo rwemazuva matatu. mutungamiri webato RCCC vaNelson Chamisa vanoti vapedza urongwa wekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, tokusemina mutungamiri Nkomo munaudze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isistimu yezanu PF nge-detectorship. Kodwa ke nxa sesikhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi detector okudlula umgabe.
Abebandla le-TCCC batshele umhlangano wamalungelo oluntu owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa muvi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abe-lesbian, gays, bisexual and transgender LGBT bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Philippe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Philippe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano ezinenginengi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique, Joint Permanent Commission Cooperation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu eleMozambique lapho se lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-TCCC uNkosazana Fadzai Mahere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele-Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abaningi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. UMayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana, wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-TCCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu, yena othi amqoto amazwi kaMayere.
Umbuso webandla lezanu PF uvele wona ungwe-detectorship. system yezano PF ne dictatorship kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnangagwa lomgabe umnangagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe sakhangela izinto esezenziwe ngumnangagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngodlingo 2017 seziziningi kakhulu so sokuswethusayo sokukhanya ukuthi umnangagwa uwesi udlula umgabe and singakhangela imbali umnangagwa ngesikhathi segugurawundi nguye ayengumminista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa siyakhangela sefake oba uminister of defence njalo kwiminyaka edlulileyo yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve short sleeve na eduze lombuso umnangagwa avela kwenzayo kuwesi kube udlula okamgaza ngamafitshane singathi umnangagwa ebevele yisigijini sobubi embusweni kamgaza ngokunjalo-ke bengumntwana ofunde wamasa kakhulu-ke ububi le-detectorship yikho sesibona wakho umbuso-ke usumubi usuwesi omdlula okamgaza
Ungapha imizekeliso empili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi umgabe kazange akwenze okunje kodwa umnangagwa uyakwenza
ngikasikhangele udaba luka Job Skhala osekwanise umnyaka evalelwe engathithwa on bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala lerephu engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-treason asomacala wetheswayo kodwa uvalelwe kuze kufike lamhlanje kuzaze kufike ukhetho evalelwe uJob Skhala yinto embi kakhulu yena leyo bese sikhangela le bhili yena le efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni ibhili esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibhili engazange ibe khona ngesikhathi sikamgaza ngokufitshane kwakhona khona lokhu kuyatshengisela-ke ukuthi umnangagwa-ke ulocuku-ke uyadlula umgabe khatshana-ke
umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TCC koBulawayo sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kamahere
mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo umuntu lelungelo ukuthi akhulume iloba nanjani ngobani kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu nango umuntu ophuma esiyaphandle esiyakhuluma ukuthi umnangagwa mubi ukwedlula umgabe uyazi khonoku kuyadanisa kakhulu ngingakhangela ukuthi into naleyo ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazivukokuthi umnangagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqedisa umbuso kamgabe ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tsvangirai wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula oTsvangirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye wavumla into lelo kuze nama-political parties amuntu ahlale phansi alungise iindaba zabo ezihluphayo ipholane wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka umahere ukhuluma khonapho kuyekuvuleka kwespace sokukhuluma kuhle ulungelo loluntu okuvulwe ngumnangagwa ngesikhathi sikamgaba abantu babekhuluma nokuthalaza
abe-TCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kamnangagwa yikuvalelwa kukaSkhala ejele lechikurubhi lapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa
uJob Skhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende i-judiciary legislature le-executive kodwa nxa sokuzakhanya sokuzadingeza indlela ukuthi umnangagwa aphunde ephinde ephenduke ayeba ngumantshi ayeba ngujaji ayeba ngu-prosecutor general ngezinye ayengenela indaba kanti ingane kuthiwa sikhuluma nge-rule of law kungani sikhuluma nge-rule of law. I-rule of law iyekhona eZimbabwe elizweni lethu, yayisebanana republic le. So sokumele umuntu avotele engene ekhoti ethi khululani usikala kuyiqala lakalani, yiko kumele kokufunwa i-opposition.
Umnumzana Pilif Kaule lilunga lezano PF. Umkhokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutshwa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lonyaka. UChamisa utshele Studio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uza kwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezitshiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika, ikakhulu ezansi yalelizwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli yamasoni Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Sithan Chiroza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo, ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe kumele bazwisise. Okokuqala, i-voters role e-ZEC. Basibona ukuthi i-ZEC ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu izinguqu laphana unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayinela ukuthi unompembe kala hlangothi, kala bandla, kala team yebhora abe eyisekela umbeni eyifeva nxa sikhuluma ngesikhiyo. But okwenzakala lapha ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele aseyelana le-ZEC, njalo amabutho ayabe ekhuluma mgceke ukuthi basapota izani. Khonokho kubi, yinto yokuthi abantu emhlameni kumele babekwazi ukuthi kukhona lapha ezweni.
Khomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu be-ZANU PF bechaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Sikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo-Jobsikhala labo-Jacob Ngalivuma ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imihlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile, sibona ukuthi kulelizwe vele akukho. Abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli se-TCC koBulawayo. Lanxa sekube lentuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane, eZimbabwe lonke besabhekane lodubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga
le-United Nations International Day Against Homophobia, Biophobia, le-Transphobia, mhlaka 17 Nkwenkwezi, abe-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe, bathi basebenza katalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni ye-Girls uChesterfield Samba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kawutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye uProsperity uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo e-LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uzulu umhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga e-LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le-Africa lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uzulu ukuba axhasane laba kulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Kimi i-Ida Hobbit lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uzulu weZimbabwe ogoqela uMnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuthiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights civil kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini. Njalo omunye wabo ngusomabhizimusi we-Plumtree uMnumzana Limukani Khupe ohlala e-Range Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Pednico Ncube utshengise intatheli zindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa, kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini. Uncube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafasitela lezivalo ngamabhakilabhazi ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo uMnumzana Ambrose Sivindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Wena wokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwa ngamapolisi bakobulawayo sibambe hlupho olukhulu labona abantu abagcamele iziqhiwo lezi zihamba zitshentsela abantu, ezirobha abantu, ezihamba zitshentsela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhanya bebanjiwe lanxa singavele ekhotha ukuthi yibo kodwa iqiniso lokumsebenzi omuhle, sibona ngathi kuzehlisa inani labantu abebekele ukuqala ukuxokozela phandle lapha. Njalo sithemba ukuthi ngenxa yamapolisi engaba nabo bangathola abanye babo ngoba zabe ngenxa ye-information yibo bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi ibe njalo, sesifisa ukuthi njengezakhamizi yasisebenza kuhle amapholisa nxa kule nto enjalo esigame ehlaza amapholisa sowathela besenza umsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni yethu, singajengile impahla zethu, njalo singabulawa ekuhambeni kwethu.
Uhlupho lwamasela
amabala ahlomileyo singathi beluvelela ubhahile yini edolobheni lakobulawayo.
Yebo, hlobo lukhona ngeke ngazo sizwe soluneenkodo livele siza lapha lalapho uzakuthiwa abantu bakhona abakulanda abadala amahluka nabakulezembalezi bagcwele igama lonke zosababonele ngalibabonele ngalibabonelele ngathi so-ke singathi thina uba khona bakhona so-ke ngile qiniso lokuthi laba abanziwe kuzehlisa inani sethemba lokuthi engxenye labanangakabantu abazabanjwa kodwa-ke iqiniso ukuthi abantu bagcelezi nakwazi obulawayo omhle kamsibanjela abanebatawoze ngoba ngibone ukukhitshwa lalaphana abantu ukuthi abaebizobakhangela nawakuwatshontshela ngaba abantu zamala umgqiga mukhangela isitheni ndala amaselo ngabantu abanye akaiumlinganani banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya ngani kodwa ngibone kathi hayi nani lizakwehla ngoba kade zingasesisebenzi ngoba zahambe yonto esaa abantu enjelo ezindlini thathela impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-butler bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kungalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlezi indlu yomuntu kufanele sizivike amabhazi ngiyabumaukala bekhona sibe neqiniso lokuthi le minyango yethekhiye okuzayo siyafaka sibe lamawenilana aphakathi kona kuchathekile njalo sesinakhona bofudi vele indawo ezinyeso sikhuthaza abantu nezimota zethu ezinye abantu balaisimota phansi iwezigqeziwe khona kubana sekubalekele nxa kungavi imota ziye emakhapasi lo uhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kunesuku babulawa namagesango sikhathake ngekho abantu amasela asukathathe ithuba khona phana so kuqalelo sucwayiswayo sikwenza kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidlasa sibe lo mlando sihlale nethindini kwezeke sivikele ukuthi yonitela yile masela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi kwembhobho sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni?
Kubuhlungu ukuthi nxabasebenekeleyo mbhobho sebesebenza ukuganga kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye labaphoyisa ngathi eziqale zambufe abantu kaphana abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngosomabhizimusiye kodwa badinga thile imbaleke kakhulu eyidingisa ukuthi yisimobani kodwa sizama ukuthi singeza kubalekela lokhu umbobo ngawunika abantu bakhanya kodwa okuqakathekileyo ukuthi intando yezakhamizi sifulela amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu kana abantu abalembobho lezikhali zamabhemba laba sathile amapholisa wezimasinyele kwabantu ngoba impilo zethu zikhathiseanzivikeleke lezi ziphile bese sikuba njani amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomthenzi omuhle babambe ezinye iziphile ezikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqo lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi. Abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilumkhuhlane. Kubika uEzra Chisasvanda.
Zikala ezimathonsi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo nganomkhuhlane. Umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho eKhezi ube nenkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endleni lomnyama kade senzelele 2 ezinye kobe ezingu-2 zona zivele ziyaqhuqa kuthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane welamstini inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapuntupuntu. Hayi ilamstini yona leyo ezinye phomba ukuzifela ungakwasi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Mnumzana Sikhwini Moyo wekhalanyoni emangwe laye udabukile.
Bendenkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalowo mkhuhlane wokuqhuqa lo welamsamo. Khona lonyaka nalodlileyo kube le-drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Inozenqube wemambale ko-Chief Bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomasi seli inkomo zifikelwe yimkhuhlane eminye sikade siqala ukuyibona
kuningiengakuzithola ukuthi i-vetnerite ayiyazi.
Umkhuhlane we-lumpskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo lanxa kuqanda. Uthi usebenzela ugatsha lukahulumente lwe-veterinary services uchaza ngalo mkhuhlane.
Umkhuhlane othi lenkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi na usaqalisa kodwa kuyabe kunamakhulu kuyaba nethiwa sithi i-fiva i-high temperature libe isithuthi inkomo uboya bumile bantu behama ukudla kasi ukwehlula ukudla ngoya kwesikhathi ukuqalisa amakhulu. umzimba wonke sibengeni lapho yabe yi-serious inkomo ngekhula ukudla kwisifo.
Uya phambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memethe kanjani ukuzifuyo lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane lo ubangelwa yigciwane kule virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavirus angkhona zona kufana linikezwa ngama-biting lizard njengama-mosquito khona okulumayo ngesikhathi nqabantu kuyachisa. Uma kuthe usuqhambukile umkhuhlane lo ezigulayo zilashwa ngathiwa umkhuhlane i-antibiotic enjenge-penicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akula ma-ofisi e-veterinary services aseduze nalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 eKhesi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sazini Malava ohlala eBilitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana lava. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eNgland kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama projects ukwakha izifuyo into ezifana nalezo.
Singathi ke uhlelo lolu lubizwa ukuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje ujule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, e-England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe, ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kubana, hayi, asithi be-politics thina.
Ngizathi ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso le igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo baba Dube. Njoba ngishilo kubana siyathuthukisa omama. So ama projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, the C40 in this goat project umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokhu silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babe lokhu nguye babo sukume semsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi lathi siyabambisana labo baba siyenze lathi siphakama njengembokodo.
Yes, so likwenza njani nxa kuthi lingu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenza ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe
Yes, so ama projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igroup ibe le 10-10-10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa for example maybe $500, so every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50 sithenge lo okokuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kube phela. So ama groups la ebe ngu-4 esile 10-10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
Kusebenzeka kuhle kakhulu, kodwa ihlupho sibe lalo kancane ngoba futhi sizangena kuma-boerboards. Ama-boerboards lawa siyabe siwathenga kwele South Africa. So sibona ukuthi njengoba siyabe siwathenga kungani kukhathana kulento zama-transport, ama-permit, into ezifana nalezo. So sase sibona ukuthi no, ngcono siqoqe imali. Imali liyana ingathi singaneno sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke ka-1 sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khona phana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo kumele benze.
Bangangena through iFacebook page yethu imthwakazi Queen.
Unkosazana Sazini Malaba, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLepilitane. Lingayika channel liyalandela uhlelo lweLive Talk Diaspora Forum. Lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.